manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti tine urombo vateereri hatisi kukwanisa kukupai chirongwa chedu semazuva ose. Zvisinei, nhasi takugadzirirai chirongwa chechimbi chimbi. Parura chirongwa chiri kutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero kuti bwa munyika ko chii chiri kukonzera nzara iyi uye inganzi here yasvika panganzi hapana mukare akamboona masangano anoti World Food Program uye reZimvac anoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe Ukuo bazi re United Nations rinoona nezvevana re UNICEF rakabatana nere Zimbabwe National Statistics Agency akaburitsa ugwaro rinoratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vana vari kumaruwa vanodarika makumi manomwe nematanhatu kubva muzana havana chekudya nzvimbo dzine vana vakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Mashonaland Central, Manicaland neMatabeleland North tichitarisa mamiro ezvinhu aya Zimbabwe haisati here yasvika pakuti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara kana kuti inganzi famine.
It's not a famine, at least not yet. As I mentioned, the more than 4 million people that WFP is seeking to support are either in crisis or emergency food insecurity. On the so-called IPC scale, and the IPC is a measure of food insecurity, on that scale, crisis and emergency are categories 3 and 4. Category 5 is famine. As I say, we are not there.
Nzara iyi haisati yasvika pekuti vanhu vave kufa vakawanda, asi inogona kusvika ikasagadziriswa.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP kuchamhembe kweAfrica vaGerald Book vanoti nyaya yechikafu ikasagadziriswa nechimbi chimbi vanhu vanogona kuenda kwamufiga nebwe. Nyanzvi munyaya dzezvekudya dzinoti kusamira zvakanaka kwekunze uye kutadza kutungamira munyaya dzezvematongerwo enyika ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vafe nenzara pasi rose. Vakanzvera magwaro enhoroondo vanoti nzara yekutanga pasi rose yakauraya vanhu vakawanda yakanyorwa munhoroondo yakatanga kuRome muna 441 BC. Dzimwe nyika dzakaita nzara dzakauraya vanhu vakawanda dzinosanganisira North Korea kubva muna 1994 kusvika muna 1998 apo vanhu mamiriyoni matatu vakafa. Kubva muna 1932 kusvika muna 1933 vanhu mamiriyoni gumi vakafa muSoviet Union. Kuchitiwo kuChina panzara inonzi Great Chinese Famine yekubva muna 1959 kusvika 1962 vanhu mamiriyoni makumi mana nevashanu vakafa zvose izvi zvichikonzerwa nemitemo yehurumende yekutora minda ichisa pasi payo uye mafashamu emvura. MuZimbabwe chiri kupa kuti zvinhu zvinyanye kuita midigari inyaya yekuti upfumi hwenyika haunawo kumira zvakanaka. WFP inombopa vanhu mari yekugaisa chibage asi mukuru wesangano iri muZimbabwe vaEddie Rowe vanoti vakaregedza kupa vakawanda mari nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mamwe masangano amira kupa rubatsiro rwemari anoti Red Cross uye Catholic Agents for Overseas Development. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichiri kubatsira vanhu nemari zvikuru mumadhorobha. Mukuru weRed Cross kuchamhembe kweAfrica Dr. Michael Charles vanotiwo vanhu mamiriyoni makumi mana nemashanu vakatarisana nenzara munyika dzekuchamhembe kweAfrica. VaBook vanotendera nawo nemaonero aya vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti kuda kubatsira Zimbabwe kuti netsei.
Well, certainly it is the most significant and urgent food crisis in southern Africa at the moment. As you know, drought has become a
Hongu nzara ii ili kukura munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica zvisati zvamboonekwa.
Like the rest of the region.
Hurumende inenge isiri kuziva upfumoro ibaya. Mamwe makurukota ehurumende anoti nyika iri mugwara uye hapana munhu anofane nzara. Asi gurukota rezvekurima vaparents shiri vakati nyika yasarwa nematani zvuru zana chete echibage mudura mayo kwete miriyoni yematani iri kutarisirwa. Gore rapera sangano reWFP rakatiwo Zimbabwe yainge irikundikana kupa vanhu mamiriyoni matatu chikafu sezvayainge yavimbisa kunyange hazvo vamavhima vakaramba mashoko aya. Sangano reIntergovernmental Panel on Climate Change rinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzatarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze zvoreva kuti kuri kupisa zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rose. Vamavhima vanotiwo Zimbabwe iri kubatsirikana nemupunga wairi kupa vanhu uyo wakabva kunyika yeChina. Varo vanotiwo Zimbabwe haidi chikafu chakarimwa nemishonga kana kuti genetically modified zvopa kuti kutenga chibage kunyika dzakaita seSouth Africa kunetse. Nzara iyi iri kukanganisawo mhuka dzemusango uye zvipfuyo. Mutauriri weZimparks vatinashe farao vanoti nzou nekuda kwekuti dzinenge dzichishaya chikafu dzinopedzisira dzoenda mumisha yevanhu.
Nekuti hakuna mvura, hakuna chikafu, mhuka dzinopedzisira dzakuenda munogara vanhu. Saka dzinopedzisira pakuita matambudziko akadai. Ende mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete. Dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafine nzara.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo hurumende ine urongwa hwekubatsira vanhu vanoshupika nekuona kuti vatengeserwa upfu hwakachipa.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies, zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110 mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 per 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati takudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa50, vamora kuzostavo pa57, asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Sangano refamine early warning system riri kuyambirawo kuti nzvimbo dzakawanda munyika dzicharamba dzakatarisana nedambudziko rechikafu iri zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushayikwa kwezvikwanisiro zvekurimisa. Kare vanasoro jena vaiva rere muhapwa dzemakomo vaiti kana mvura yarambira mudenga vaiita mukwerera. Vamwe vaienda kumakomo ekumatobho kuBulawayo panzvimbo inoyera yenjelele vachibva kumativi mana enyika kunokumbira mvura kuti inaye. Apa vanhu vaibika doro rezviyo voteterera kuna Mwari mulimo musiki kana kuti nyadenga kuti mvura ituruke. Pakauya vasina mabvi neBhaibheri vaye vevhangeri vanoti zvichida nyika yave kusvika kumagumo nekuti zvivi zvanyanya izvo zvopa kuti vakawanda vaziye nenzara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Idzi ndidzo dzimwe nyaya dzatinenge tichitarisa kuti chii chapa kuti musoro uteme. Ini ndini Blessing Zulu.
chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana. Nasi tiri kutarisa dunhu reMashonaland West iro raizivikanwa zvikuru nekurimwa chibage, fodya uye donje. Asi iko zvino mudunhu iri zvina zvina kumira zvakanaka. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumakore akare mwedzi unowandira varimi vakawanda ndipo pavanenge vari muminda vachisakurira chibage kunyanya muMashonaland West. Asi nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarurira vachifunga kuti vangangowana chouviri. Izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pavaDonald Musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika Studio 7. VaMusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika.
Tarisiro chaiyo nokuti dzimwe mbeu iko zvino zvichara January akutopera. Hatina fungiro kuti dzinogona kusvika plus kana kuti minus pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika. Dzatikatangidzira kudyara dzakatsva nezuva ndidzo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11s.
Vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya.
Kana zvadai fanika izvo vamwe tanga takasungira tibage togore rakapera nditoti atongodaiwo kungoshandisa nokuzongopindawo mumatanga edu momutaka kutongotengesawo zvipfuwo kuti kunotenga chikafu.
Nhamo yenzara iyi yakatarisanawo namai Chenai Mukuruva vanogara munzvimbo inonzi Tezvara kumangura.
Tumasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje takutoverengera kuti nzara yaita sei yapinda. Zvingodaro kuti pawanawo kabhagedhi kana usina ina mutsvaga upfumi unodaro daro. Tisingaziwo takuteera chimvura yakateedza tingatiwo tingararame pakudifu pakudya chete chete. Gore rinoa chataitofungidzira kuti ndichatikatanga kutopindawo chibage ichocho ndochakatswa zvokuti kamwe kari kutumbuka kakadai chimwe chadai saka anyatsoona kuti hapana upenyu hwakanyatsotitasa.
Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekariba vave kurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanchimuka sezvo chikafu chaita chishoma. Vari kumaruva vasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekariba, Chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya. Muchungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage. Asi mumwe mugari wemuchinoi vaIsraeri Nyandoro vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro. VaNyandoro vanoti vezvematongero enyika havawanzoita zvavanotaura.
Hongu mutungamiri wenyika president vaMunangagwa akataura kuti kutadzikisa. Asi chaakunyanya kutitika kachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwa panenge pane gakava nekuti hupfu hwacho hwai short supply.
Asi imwe nhengo yebato reZANU PF vaTobias Goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera.
Pakudhura apapa hatingamboti ZANU PF ndeiri kuti ivonesa zvinhu, asi kune makoronyerawo ari kuwanzwa wacho anoti achitora zvinhu zvehuhwe nechichipurai hwohunja kwavo kublack market vakutanga kuitumisa nepurai.
VaGoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro.
Aiwa zvekukwira zvagara zvese mazvitoro munhu anotaura zvakuti zvabva asi pambapenyu mamungambonziwa. Pambapenyu nhasi musadla sadza tiaita hazvingambotikwa tingapinza baba vedu pamusoro pazviri papota baba vane purobhuremu.
Imwe shirikadzi amai paida moyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi semataurire atikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopisira ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuva kawani. Wani wachona hauguti.
Kanzura wewadhi 4 muchinoi vaBrighton Misha vanoti wadhi yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa.
Panyaya yechikafu muwadhi medu muwadhi 4 munyan section umu mune nzara because It's a word location. Mane Naguana Seguru, I Sagunu Shandira, Vamwa, Nanga Bereka, Vamwa, Nachaga Berega, Wagazi, Zamabasa, Panaga Wogara, Nau Pamba. So, Munenzara and Dilguana would be then you can even as you eat. Machembera bati wa mune zara murokesheno. Asi kwa tino zi wakununya ya kupi wakuma uro. Saka choshamsa nda yuti chembere mwebe ni chembere kuro wa shaka fanana. Daya ya ita inform. Mapira wana ita kuma reserva. Wapa machembere. Yangu ota undiye zita.
Kutura kwe ufu kwa yoko manikiza wa mwemu madoroba. Kuti watenge ufu mumigwagwa. Unokwana zivari mwechete. Unozirikanwa nekuti tutao na mamwe masangano. Ariku batira urumende. Kuparu batira kumashona land waste. Anosanganisira WFP ne Red Cross. Mukuru webazi rezvemagariro evanhu kuMashonaland and West, Mai Agnes Mutoo, vanoti hurumende inenge yave kuparuya muroro rwezvekudya mumadhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu reMashonaland and West vanoda rubatsiro. Vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba, Urungwe, Makonde nezvimba ndio ane vanhu vakawanda vari kudaruya muroro rwezvekudya nekukurumidza. Ndakamira Studio 7 muchinoi kuMashonaland and West, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Muchikamu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, Studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa, Chikarudzo, Gutu, Dikita, Zaka neMwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha venyurani rekwaChikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muward 7 nzara yavafunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu, nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kuzha sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva, kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwaGutu kune mamwa, Zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. Valoid Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru rati kusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvokushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha weRunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nokuti drought kana yasvika kukumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa. Hupfu hwakabudanga namaokei humwe vanhu vari kumira kiu yehupfu yekuti vava nehupfu hwakachipa hunenge uri kuma$60-$70. Ukangoushayiwa ipapo kwakutoendawo black market ya$200. Samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanonoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswera unayo ozosangana nesadza ka1 manheru. Noda kwekuti maprices acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80 kg, saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savaDeson Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamuri, iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medzi havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafungai mbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April wekore rino.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo, kunyanya kumwenedzi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland, uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafasha memvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu remanikaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Bwera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mumamiriro akaita zvinhu mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari wekwamutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonge achitengesa magwere anonge ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand, anonge achida ari marandi iwowavo. Saka umwe pashuga tirotengeserwa nema35 umwewo zongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa55.
Mai Lilian Mugano vekuChimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna, mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tione kuraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoko. Nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisimudzi, zviro zviri kudhura zvakanyanya. Saka nokuti ndingakutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati, handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zainzana atambireka
sanzi tobuda ni mazo wananga chitofane nzara sinu zaka ngo chengeti kwa mwe yao sengo buda zishoma pano dira bata wanoto wanoto wananga chitofamba chitagaji bage chichi wanawasa kutona ujikako kwa kwani nini ya uore wananga chitika kuko saka zimuzezo zishoda kutipange pana wananga chitofamane jara kana kuya wega kutopa wano wacho
urumende ino tisaikloni dai yaka kanganisa magarue mwuri zinushika juru mazana maviri ni makumbano mwe nekupara zira zimba mwuri zinudarika juru makumi mashanu zvikoro zvinosvika zvuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda vachitaura pane umwe musangano mavhiki mashoma apfuura mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira huwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva
hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chi dunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe
vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichisvaga pekuti vaende kunogara mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Mari Mchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara
vane ma600 square meters nema900 square meters what impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents they were also incorporated into that scheme ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata sevanoitwa relocated uye vanga vachifema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo
nzara yegore rino yatekesherawo muguta remutare sematauriro emumwe kanzura vasimon mapovere vebato remdc
kwatuka dzokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kureserva kungava mutauni because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana munozviziva imi kuti government central government basa rofanira kuita nderekuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare izopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika munhu wese munogara wemuzimbabwe munhu wese mugaro wemunzvimbo iyeye anogara zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi
mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo
kana tisikwanikwanisa kuwagonazve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandowaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha handichatogoni ndatogara pasi zvinhu zviri kudhura munyika ino yezimbabwe hatiizivi kuti ndito
amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata
nzara iriwei totambudzika totoshaya zvokuita because hwakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika toda kudemba kudai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunde zvapera
kurikutaura rinoona nezvedunhu remanikaland dr Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinokutendai mose vateereri vedu makwanisa kuteerera chirongwa chedu chatanga takaronga nechimbi chimbi. Ini ndini Blessing Zulu.
Siyalibonga ngoku
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Soko isikati.